Jardine Yango Tower, Deliberty Mazana Kurungo Tower, accusation after accusation. Ugo Shami Swakuti, Kanazu, Zetoka, Dikoza, Shara, Dikoza.
Saka, Sema Onere News, Nature Guita, Nenya Zema Tongerwenik.
Yando Zangango, Zangango Fungacheta, Dinazi was in Chanda, and Dinazo Adinus Ruta was in Sagan.
Asi pamakavamba batu iri ndo zvimwe here zvamaitarisira kuti zvichaitwa izvi kuti panenge pakuburiswa nyaya dzakadai idzi.
Ah, hatina kumbenge tichitarisira kuti pangabude nyaya dzakaita saizvozvi nekuti isisu bato takaforma kukorekita zviri rongo chete ende ivo vaimugaba havane nebato iri rinonzi NTF.
Saka havamo mubato muzvachose?
Havamo.
Ko vamwe vanotika takambokuona iva mutinhiri makamira nayo vamugabe kuBlue Roof uko nekudaro vanogona kunga vanga vachikutsigirai.
KuBlue Roof ndakaenda ndikatoonana navamugabe, it was a kete school and he's a citizen and a voter, well, a Zimbabwean citizen ane kodzero yake and he's an elder, munhu mukuru wandaitonotsvagawo njere kubva kwavari.